Oh, my guru, my guru, my guru, my guru. mumoyo chinyararire Igo kubata maoko aku china chiremerera Wavumuka uko zvichayambure Hausi uchenjeri kuzara takara ramba varume Kana kuri kungwara isu sichavi kana niko Zaniko Kuti kwaita mambasa Pandu